Iyo zvino vemuchovha varikuita zvekumhanyisana nemapurisa vange vasati vabvumidzwa kufamba pamigwagwa nenyaya yelockdown. Saka vemichovha varipo, michovha iri kufamba imichovha ine mafranchise nezupco, ndivo chete vanobvumidzwa kufamba. Asi ivavo mafares avo ari regulated, ndiyo mafares anotodetermina nehurumende sezvo vane chibvumirano nehurumende.
Ko vamwe varunzi vemushikashika vanenge vasina zvibvumirano nezupco zvinenge zvichifamba sei?
Vaya vanomhanyisana nemapurisa sezvo motikari dzacho pamigwagwa azvishoma kana kuti hapana pane zvimwe nzvimbo, vanongochaja pavanenge vachida kuchaja, nekuti vanobhadhariswa kamari dzakawanda pavanobatwa nemapurisa. Kana vapihwa mukana, vanotorikavha mari idzodzo nekuchaja mafares asinganzwisisiki pavanoda. Vanhu vakawandisisa pamigwagwa. Mazvupco iwo ega akagara asingakwanisi kuita basa iroro rokutakura zvinogudza vakawanda. Mazvupco mashoma, nevemamuchovha vane mafranchise nezvupco vashoma zvekare. Zvakutoreva kuti vaya vanoita zvokumhanyisana nemapurisa ndivo vanenge vachivatsira, nevanhu zvavo vanozvitakurira vachizvifambira. Ivavo vanongochaja pavanenge vachida. Munhu anongochaja mari anenge achida, angaona vanhu vakawanda pamugwagwa anokwidza, anongokwidza. Kana uchida unokwira, kana usingakwanisi unongosara.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kumushandi?
Izvozvo zvinotokonzeresa kuti vashandi vabude mumabudgets avo, nenyaya yekuti unenge wakutobhadhara mari usina, nekuti mafares acho anenge atochinja zuva nezuva.
Sikava moyo, mutungamiri wenyika ari kukurudzira vanhu kuti vashandise mazvupco achitiye ane mutengo wakaderera uyezve anoteedzera mutemo.
Mazvupco agara asingakwani kana kuti agara ari mashoma. Kubva nekudhara mazvupco agara ari mashoma. Tavona vanhu vese zvavo vanofamba nemazvupco vanoita zvokushupika chaizvo. Zvinotokonzeresa kuti vakawanda vatorarama nekushandisa tingati maprivate vehicles.